Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu za nasi. Chishanu kukazi 17-2017. Dutumupengo recyclone dinio ropinda munyika risina haro hukasha wakanyanya sezvange zvakatarisirwa. Vana chiremba vopinda muzuva retatu vachiramwa mabasa. Nyaya iri kupomerwa Pastor Philip Mugadza inotadza kunzwikwa zvakare nematare sezvo panga pasina magwaro anodiwa. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvingaitike munyika kana vamugabe vakasiya basa kuburikidza nerufu. Asi mudzimai wamamugabe, amai Grace Mugabe vanoti kana vamugabe vakafa, Zano PF ichavhotera chitunha chavo kuti chitungamire nyika musarudzo dzegore rinouya.
Mugabe akavhoterwa nevanhu mamiriyoni ivan. 2018 mamiriyoni achawedze. Uchaita chishamiso. Chishamiso. Tichafuta mugabe one day kana mwari akadesaida kuti mugabe ifa. Tichafield a candidate re cops. Some cops really pa ballot paper. Mukaona vanhu vakavhotera mugabe ari cops. Just to show people kuti vanhu vanoda president wavo sei. So ngatirege kufurirana. Ngatimirirei nguva yamwari. Kana mara decide kuti mugabe ngaachiregera ndizvozvo mochinzi chipinda mudariro.
Tichakupai hurukuro yatakaita nemuimbi Albert Mushore kana kuti Boom Battle. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuviringwa kwakaita nzvimbo dzakawanda nemvura yakawandisa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.